manera kana kamurie Zimbabwe ino studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina kurume 44, 2024. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti zvino zviri muchirongwa chedu. Reserve Bank of Zimbabwe yogadzirira kuparura imwe mari mangwana, vamwe vachiti
Marijenzi aya ndeye kuchidzisa mari yedu yeZimbabwean dollar. Asi kana takatarisa uwandu hwemari yeZimbabwean dollar, iyaya tikataura kuti haichadariki zvitau makumi maviri kubva muzana pamari yese iri munyika.
Asi vamwe vanoti zviri kuitwa kwipedza nguva nekuti
yakabata mwedzi 750 million dollars. Saka hatikwanisi kutarisira kuti karenzi ya icharunonzwa mangwana ichange yakasimba nekuti haina hwaro neisimbisa.
Hurumende yokurudzirwa kuti isaite zvematongerwo enyika pakugovera vanhu chikafu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe mangwana riri kutarisirwa kuparura mari itsva inonzi structured currency panguva iyo dhora remunyika riri kushaya simba zvakanyanya. Governor we Reserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mashayavanhu vazivisa nhasi kuti Zimbabwe mudura maro ine goridhe nemari yekunze zvinosvika mamiriyoni mazana matatu kana kuti US$300 million kuti ishandiswe kudzikamisa mari itsva iyi. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzazivisa kuti mari iyi ishoma zvikuru uye zviri kuitwa neReserve Bank of Zimbabwe kupedzera hoko padehwe retsindi. Reserve Bank of Zimbabwe iri kutarisirwawo kuparura urongwa hwemafambisirwo emari kana kuti monetary policy. Izvi zviri kuuya apo dhora remunyika riri kuramba richishaya simba zvichienzaniswa nerekuAmerica. Nhasi pamusika weReserve Bank of Zimbabwe, dhora rekuAmerica range richitenga madhora makumi maviri nematanhatu kana kuti US$1 to $26,400. Asi pamusika wemukoto, dhora rekuAmerica riri kutenga madhora emuZimbabwe anodarika zviuru makumi mana kana kuti US$1 to $40,000. Mukusiya nyaya iyi, Taboka Nguve abata chipangamazano chebhanga reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence kwanyanya.
Chekutanga tinofanira kuziva kuti tirimuchirongwa chekushandisa mari yekunze nemuno munyika. Saka kana vanenge vachiti mashoma mashoma papii, marijenzi aya ndeyekuchidzisa mari yedu yeZimbabwean dollar. Asi kana takatarisa uwandu hwemari yeZimbabwean dollar, iyaya tikataura kuti haichadariki zvitau makumi maviri kubva muzana pamari yese iri munyika.
Saka izvi zvinorevei?
Zvoreva kuti nyange iro goridhe rataurwa kuti riripo ringagona kusvika matanzi maviri nezvidimbu zvishanu 2.5 tanzi. Uwandu hwaro kumayusa hunotokwana kutsigira mari yatinayo yemaZimbabwean dollar.
Mari iriko munyika nemaus dollars yakawanda sei?
Kumabhanga uku mari gere mayusa dzakanga dzakawanda chaizvo dzichiramba dzichisimukawanda. Panguva yega yega, nguva yareba yatabva iyi, mabhanga anga achigara nemari dzingasvika 1.4 to 2 billion panguwa yoda ziri zema yusa zimari zinogo na kutu zetu shandi sita kufunga kujete nika
izi ajisi kuzo kanganisa ere uremu we mari itwai
monetary policy doya tanyana kukosha inaita kuti mari yetu huwandu wayo nekutuwa kwa kwayo nekutuwa kwayo jinge jisanga na kundo simbisa mari iyoyo sakandinoona murukune na kutuwa ura sokanyanya nuzi mari icha ya kika tombo zii kuti yakamira sei uye inoita nezvei ngatisimbirire pakuti monetary policy yatakatarisana nayo ichange here ine simba rekugadzirisa huwandu hwemari yenyika ndebasa remonetary policy yezimbabwe dollar uye kutikwa kwemari iyoyo kuchagwa kwemari iyoyo yavanoti demand yezimbabwe dollar
vamwe vari kuti RBZ yaratidza kusavimbika sezvo paine humbo hwekuti Fidelity yakatenga goridhe rakawanda munotiwo kudine izvi
havaziri mafambira anoita nyaya goridhe rinenge richitaurwa kunzi rasvika matanz 35 rate igoridhe rinenge richitengeserwa kufidelity inomoti goridhe raya nevanhu vachitengesera kufidelity votora motingereti zvinoita here izvozvo munotora renyu renyu rinobva kupi zvenyika kumaroyalties kandataura iwaa
avo vange vari chipangamazano chebhanga rezimbabwe Reserve Bank of Zimbabwe vapersistence gwanyanya vange vari parunhare muHarare naTavoka Nyuve weStudio 7 tichiri panyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neDurban University muzvinafundo Gift Mugano
ingada mari inosvika 4.5 billion US dollars inova inokwanisa kutibatsira for 6 months kana kuri kuti kwaita dambudziko rekuti munyika mashayikwa mari saka mari iyoyo inofanira kunga iri mureserve bank ndo zvinotaurwa nemaorganizations sana international monetary fund vanova maauthorities anoziva nezvemari yatinayo right now yaparurwa nereserve bank Zimbabwe $300 million yavati ndo reserve yavanayo iri kubuda pama 2.6 tons yavo egold yavanawo ne 100 million US dollars raisa paside iri kungosvika $300 million US dollars inova inokwanisa kukava mazuva anosvika 11 kana tichiimpota yakuda pamwedzi $750 million saka hatikwanisi kutarisira kuti currency ya ichanonotwa mangwana ichange yakasimba nekuti haina hwaro inoisimbisa
asika hurumende iri kuvimbisa kuti rwendo runo zvinhu zvinenge zvachinja pane mari dzakamboparurwa makore esateraya uye ichitiwo yakwanisa kuti inge ichitaura nevanhu vakawanda
zvinochinja upfumi hwenyika senyaya iri kutaura nayo nyaya dzemari haasiri mashokoba izvozvi gore rine takasangana nedambudziko rekuti tichada kutotenga chikafu chinodhura nekuti hatakaita drought tiri kusangana dambudziko kuti macommodity edu kusiya kwegoridhe atinotengesa kunze kwenyika zvicherwa zviri kudzika mitengo zvakanyanya saka koreva kuti mari ichapinda munyika inonga iri shoma saka ndo pavari kuunza mari yavo itsva isina sapoti yemari kawanda iri mureserve bank ine sapoti yemashoko hapana trade inoitwa nemashoko ekuti titendei tiri zimbabwe tichakupai vanongoda kuti mari ifambe from country to country
kovo chii chiri kupawo kuti dhora remuzimbabwe rirambe richishaya simba zvakanyanya kudai zvatiri kuona mavhiki adarika
hurumende iri kuprinda mari yakawanda iri dambudziko takatanga naro makore afura anosvika 26-27 kubva musi wa 14 November 1997 iyaya yakanyorwa sekuti Black Friday takazodonha simba remari yedu nekubudikidza kwekupfunda mari kubhadhara maovertens hatina kumira tika iyoyo kusvika nguva yavagono tikabva panguva yavagono tikasvika panguva yavamangudya taingopwinda
avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vange vari panhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muBotswana zvakawanda zvinoti zvave nemakore akawanda zvichiraramisa mhuri nekuda kwekutakurira vanhu zvinhu zvekutenga kana kutengesa. Zvizvarwa izvi zvinoti kuwana basa rekubayirwa chitupa munyika iyi kwakaita sokuoma nekuda kwemitemo inoomesera vekunze zvopa kuti vangoita havo chamuka inyama. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Basa rekutakura mikwende iri harisi kungoitwa nevanhurume chete, asi mamwe madzimai akaita samuzvare Talent Magwanya vanova mugari wemufrancis town. Muzvare Magwanya vanotenda kuti basa rakaoma, asi nhamo yakatarisana nemhuri yavo kumosha kubuhera ndiyo iri kuvasunda.
Saku tine mhaka yekuti hapana zvatingaiti, tinotongoshingirira kuti tiwane zvekuita chikunu. Sakutoya kuno kudai kuvavarira kuti tsvagewo chouviri kuno kuti tikwanise kuvariritira.
Vanotakura zvinhu ava vanozivikanwa neremudunurirwa rekuti majega. Vamwe vanoita basa iri vanhu vakadzidza vakaita semumwe aive mudzidzisi vaFilipin Nduna.
Chiri kuitika ndechekuti isusu takatodzidza, takadzidza kuenda kuchikoro chaiko zvakanyanyisa, but nyika yedu haisi kuti ofa mubasa. Even nyangu kati unoda kuimplementa yavari kutiti isusu tiite yavanotinization, such a situation inotidriva kusvika palast degree kuti hatisisina options. Then tikauya kuno find out ndikasenzera city stepula is equivalent to somewhere $4-5. Ndokuda kundogurengi 4-5 times. Ndaenda kurengi 4-5 times zvichiwana masiti stepula times 4 years. You find out inenge ichiwa mari yakaita yakanaka. Of which hakuna munhu ari kutambira mari kuZimbabwe even ari pabasa rakanaka sei rakamira sei.
Sangano reZimbabwe National Statistical Agents kana kuti ZIMSTAT rinoti pavanhu vanofanira kunge vari pamabasa vanodarika zvika mumakumi mana nematanhatu kubva muzana kana kuti 46.3% ndivo vari kushanda. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti vanhu vasina mabasa muZimbabwe vanosvika zvika mumakumi mapfumbamwe kubva muzana kana kuti 90%. Nyanzvi idzi dzinoti vakawanda vanorarama newakumukwaku vachizviitira mabasa emaoko. Kunyange kuBotswana kusina mafuro manyoro zvinofungwa nevakawanda, vataura imacheka muru vanoti kuri nani kudarika muZimbabwe.
Hatina kunyanga kwawana zvicho, asi zviri nani pane kwatakabva kwacho. Zviri nani, zviri bheta, asi zvofanana nekwatakabva, nekuti kwatakabva kwacho kuri wese kuoma kwacho, kuri kuri nani. Tinokwanisa kumhanya mhanya wosununga nongopa zuva unoona zvaunowana. Zvasiyana nekwedu kwekuti nyange kumhanya mhanya kwacho, kuri mhanya mhanya kwacho hakuna, but kune unokwanisa kuita se mhanya mhanya utoonawo something chaunogona kuti tikukwanise kuti urarame.
Mudzidzisi wezvidzidzo zvevashandi paInstitute of Labour and Employment Standards muBotswana vatafadzwa Matambo vanoti mitemo yakadzikwa neBotswana maringe nekuchengetedza mabasa kuzvizvarwa zvayo ndiyo inopa kuti vane unyanzvi kubva kuZimbabwe vashaye mabasa.
Tikatarisa inonzi Employment of Non-Citizen Act irimo muno muBotswana, inowanikwa ichidzivirira vashandi vekunze mukuti usati wapa basa munhu wekunze unofanirwa kuratidza kuti zvoni watsvaga ukashaya munhu wemuBotswana anogona kushanda basa rauri kutsvaga munhu wekunze kuti aite. Ndizvo zvinozowanza kuti zvoni kana kuti vatsvage mabasa asingadii mabepa akati wandei.
Kuoma kwaita zvino munyika uko kukonzerwa nekushaya simba kwedhora remunyika uye kusagadzikana munyaya dzezvematongerwo enyika kwave kupa kuti vakawanda vaende kunopotera munyika dzakapoteredza. Vamwe vari kuzoguma vobatwa senhapwa kunyika dzekumiddle east kunyanya. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Mapiki The Jessup Moot Competitions ari kuenderera mberi muno muWashington DC, Zimbabwe ichimirirwa nevari kuita zvidzidzo zvemutemo paEzekiel Good University vanoti Aquila Moyo, Trish Fende, chakudzwa nashechinyemba natadiwa chipunza. Nasi vadzidzi ava vapinda makwikwi avo ekupedzisira chikamu chekutanga vachimirira makwikwi ekupedzisira mangwana. Mutori wedu wenhau Evans Sininga abata murayiridzi wechikwata cheZimbabwe ichi vanova gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda neZimbabwe Law Society pamwe neInternational Criminal Court Advocate Nyasha Charamba kuti tunzwe zvizhinji.
Ndiri kunzi coach nemhaka yekuti vana kana kuti chikwata chandiri kufamba nacho ndini ndinenge ndakabata matomu ndichichikaira nekuchiratidza kwara nekuti vafambe maringe nezvinonge zvichidiwa pamutemo kuita kuti vagone kuita mangange nevamwe vachigona kuzobuda vari vakundi.
Chakakupai chido chekuti rega ndibatsire vechidiki vasimukewo vaitewo magweta anoziva zvaari kuita chii?
Zvazvinoita mukoma wangu muupenyu ndezvekuti ini ndikumukararama kwangu ndakatosanganawo nevanhu vakanga vachindisimudzirawo nekuti ndigokwanisa kubudirira. Saka ndakaona chiri chitsvambe chandanga ndasiyirwa muupenyu hwangu kuti ndinofanira kudzokerawo sure ndotarisa kuti ndingatakurawo ani nani vandingasimukawo naye kuti agosvika panewo pandakasvika ini uye ndichizofamba navo zvekuti kana vochizotarisawo munhoroondo yeupenyu hwavo vanozorangarirawo kuti nerimwe ramazuva takambosangana navachiramba vakatisimudza vachitikwenenzvera kuti tigosvika patava muzvara nhasi.
Tarisiro yenyu ndeyekuti kudii?
Tarisiro yangu hurusa ndeyekuti chikwata chandinacho chikoro chavakamirira chinova icho cheZimbabwe Executive University, nyika yatakamirira inova iyo Zimbabwe nedunhu ratakamirira rinova iro Africa zvinge zvakasimudzirwa pamakundano atakasangana nawo nekuti tikatarisa nhoroondo yemakundano atinawo nhasi anotaura iyo kuti hatina vana veAfrica kana vana veZimbabwe kana vana veZimbabwe Executive University vakambobudirira zvekusvika pamusoro-soro zvekunzi vakanga vachikunda kumakundano aya. Saka isusu chindangwa chedu ndechekuti tizame nepose patinogona tikande mapfumo namapanga namatemo tichigona kuvedzenga nhoroondo yemutemo wese kuita kuti zvigozivikanwa pasi rose kuti Zimbabwe nevene vayo vakafanira kunge vachigona kuiswa panzvimbo yakakodzera mukuremekedzwa sevanhu vanonzwisisa nekugona kutsanangura mutemo.
Avo vange vari murayiridzi wechikwata cheJessup kubva kuEzekiel Good University beta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Law Society pamwe neInternational Criminal Court Advocate Nyasha Charamba vachitaura naEvans Zininga weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbova mutauriri wedare reparamende muSouth Africa, amai Nosifiwe Mapisa Ngakula, vasungwa nhasi mushure mekumanikidzwa kusiya basa vachipomerwa mhosva yeuori. Amai Mapisa Ngakula vabva vazvipira kumapurisa nhasi. Vabva vaponyora mhosva 12 dzekuita zveuori kubva munguva yavainge vari gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika. Vanonzi vakapiwa mari yechioko muhomwe inosvika zviuru zana nemakumi maviri kana kuti $120,000. Nyaya yokugovera kwechikafu kune vanoda rubatsiro pachishandiswa zvematongero enyika inonzi nevamwe vanongorora zvematongero enyika pamwe nevanopikisa ishatonyanya kuwedzera gore rino sezvo nyika yakatarisana nenzara inotyisa iyo yakatotarwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro sedambudziko rinoda rubatsiro rwechimbi chimbi kana kuti national disaster. Asi vaMnangagwa vakati pakupa chikafu hapana kutarisa kuti wabuda mbamani. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzekugoyera kwechikafu uye vakambotungamira sangano reChristian Care vaValentine Ziswa pamwe nenhengo yeZANU PF vaKenneth Mandaza. akatanga nekubvunza vaziswa kuti vanoti kudii nekubuda pachina kwavamunangagwa kuti nyika inoda rubatsiro rwechikafu.
Ndinofunga kuti idanho rakanaka rekuti vakuruzhinji rwevanhu nenyika dzose kuti tine dambudziko mvura ina kunaya zvakanaka, vanhu vane njara vakawandisa, tinongototsira kubatsiri miliyoni yevanhu. Vari kuunderestimata uwando hwevanhu vane njara ndechekutanga. Chepiri, vari kuunderestimata also the balance yezvatinazvo munyika yezvatisina. The level of harvest is very low. Handifunge kuti mafigures avakutaura kuti tirigwanisa kuwana zvakati tinasvika. Saka indepa kuti vanenge vaita underestimate both what we need in terms of inputs dzechibage kana zvekudya and in terms of the money that we need.
Vamandaza, munoti
danho ratorwa nehurumende idanho rakakosha zvikuru kuitira kuti vanhu vaone kudya mushure mekunge vaongorora mamirira akaita kunze negoho ravachawana. Tinodaira kuti hurumende yaongorora ikakwanisa kuona zvakakodzera kuti vatore danho irori uyezve maresources ekuti vakwanise kuzopa ani naani uyo akatariswa nedambudziko irori. Tinodaira kuti maitirwo aitwa naPresident nehurumende zvakanakira munhu wese nekuti zvinoratidza kuronga kune muono uri pamberi kana nyika yasangana nedambudziko rayasangana naro rakonzerwa neEl Nino nemakonye akadya wozvishoma zvakanga zviripo. Saka tinotambira danho irori nemaoko maviri.
Vaziswa tanzwa mutungamiri wenyika vachiti dai paunganidzwa mari inoita $2 billion iri kunzi nevamwe inenge yakati wandisei pachitariswa uwando hwevanhu vavataura vari kuda chikafu, munoti
ndinofunga kuti mari haina kuwandisa ingangotoita shoma nekuti pane chikafu chinodiwa nezvipfuwo mvura haina kunaya zvakanaka neuswa hakuna. Saka mari ini sekuona kwangu haisi mari yakanyanya kuwandisa. Taida kutoti dai mari yataurwa iyi tachiudzwawo kuti iyo hurumende yakodzera mari pamari yavari kukumbira.
Regai tinzwe kuna vamandaza. Vamandaza, munoti pa $2 billion iri kutaurwa iyi
danho irori ratorwa nehurumende rinoita kuti mumwe nemumwe ane chekuita nenyaya iyoyi yekuda kuti zvinodiwa zvawanikwa vachitanga nekumhanya vachitsvaga vachiisa zvinhu izvozvo pamwe chete. Kana mari yanzi $2 billion iri shoma, vanoita basa irori vanoita the technical part yebasa rapiwa nemukuru wenyika vachatiramba vachitibatsira kuitira kuti zvinhu zvese zvinodiwa zviwanika, zvingave zvemombe zvingave zvevanhu, pese panoda kubatsirwa tinofanirwa kunge tichifara nekuti yaitwa state of disaster. Chikuru chimwe chataurwa nemukuru wenyika ndechekuti hakuna munhu nenzvimbo ichasara isina kutya.
Vaziswa, tanzwa kuti mutungamiri wenyika vari kuti munhu wese achawaniswa chikafu, asi pasi apo tinonzwa kuti chinonge chaakugoverwa chichitariswa kuti munhu abuda mbamani munyaya dzezvematongerwo enyika. Zvi zvamungataurawo
ichokwadi kuti purezidendi vati hakuna munhu anofane ngara. Ndakabhoti rimeziva kutaura chete pamuromo paharuna. Isu tiri kuzviona tiri kugara mucommunity nevanhu muno metinogara chikafu neassistance whether chiinzi presidential assistance kana chanogovewa through masabhuku nemachairman nemagroup of seven chinopuhwa vanhu vezanu chete. Kana usiri pasave list yemukaro wezanu unotozvibva pano vanonyimwa.
Vamandaza, hanzi pasi apo vezvematongerwo enyika vanenge vakutarisa kuti munhu abuda mbamani, munoti
chekutanga ndechekuti policy iri very clear, chikafu ndechemugari wese wemuZimbabwe awirwa nedambudziko renzara. Saka the policy is very clear. Kana kuine maimplementers epolicy vakatadza kuita sezvokuti vane policy ivavo ngavawane kuvachisungiswa.
avo vange vari va Kenneth Mandaza vanove nengo ya ZANU PF manzo avo zvakare kubva kunyanzvi mukugoverwa kwechikafu va Valentine Sizwa vari muHarare murukuro yanga chikokerwa na Jonga Kandemiri we Studio 7. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya yekuti kambani huru inochengeta huku dzemazai yeRidgeland iri kuMississippi inoti yambomira kutengesa mazai nekuda kwechirwere cheBird Flu. Mumashoko kuvatori venhau, kambani iyi yati yapisa huku milioni imwe chete nezviuru mazana matanhatu kana kuti 1.6 million uye niyo zviuru mazana matatu nemakumi matatu nemanomwe kana kuti 337,000 ichiedza kudzivirira kupararira kwechirwere ichi chinonziwo chabata munhu mumwe chete. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga.
Chirwere cheBird Flu chinonzi icho avian influenza nechirungu. Vamwe tinonzwa vachiti chirwere chehuku chinokonzera icho macold like symptoms kana yatingati yaya flu kukosora. So avian influenza chirwere chinotanga icho mukuku kana shiri.
Chinokonzerwa nei uye chinopomeranwa sei?
Chirwere cheBird Flu sezvataura chinokonzerwa icho neutachiwana kana kuti virus inonzi avian influenza. Kune ma different types, a lot of them ma types e avian influenza aya anongoperera mushiri nehuku kana zvimwe zvipuka, asize zvichizoparadzirwa kuenda kuvanhu.
Munhu abatwa nechirwere ichi anonzwei uye anoonekwa sei?
Munhu anenge abata chirwere cheBird Flu anoita masymptoms anosanganisira kukosora, kutsvuka maziso, kupisa muviri, kushaya simba, zvatingatiwo macold like symptoms, pamoshaya appetite kana kusada kudya. Ndo mamwe masymptoms anokwanisa kuwanikwa nemunhu anenge aita Bird Flu.
Chirwere ichi chinorapiwa sei, Dr. Ranga?
Kurapwa kwechirwere cheBird Flu, it's mostly supportive care, which means kupa muviri zvinodiwa zvinosanganisira mafluids kana mvura dzinenge dzarasika nenyaya yokupisa muviri inenge yakonzerwa nechirwere cheBird Flu. Vamwe vanenge vachida mushonga wechikosoro nokuti chinokonzera kukosora.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga vange vari parunhare kuNorth Carolina muno muAmerica neStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa nyaya yemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvekudya mushure mekunge mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vati nyika iri pasi peemergency. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Reserve Bank of Zimbabwe yotarisirwa kuparura mari itsva mangwana. Hurumende yokurudzirwa kuti isaite zvamatongero enyika pakugovera vanhu chikafu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.
Soku isika tisenda bako VOA.